mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 13 gumi guru October 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Chanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Uremu hwedhora reZimbabwe nezuro hwakadzika zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Hurumende inotambira gwaro rinotsanangura kurasikirwa kwebazi rezveutano nevanhu vane hunyanzvi. Sangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors rinoti mamiriro akaita zvinhu kumabhodha asisina kunaka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dhora remunyika nezuro rakaderera uremu zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica pamusika wemari weReserve Bank Foreign Currency Auction. Svondo rapera, dhora rekuAmerica raitengwa nemadhora makumi masere nemasere emunyika, $1 to 88 Zimbabwean dollars. Asi nezuro rangi rave pamadhora makumi mapfumbamwe padhora rekuAmerica, $1 to 90 Zimbabwean dollars. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti pamusika weReserve Bank of Zimbabwe, hurumende iri kutara mutengo wemari zvisiri kufambirana nemusika. Pamukoto zvondirapera, dhora iri rakambotengeswa nemari inosvika mazana maviri padhora rekuAmerica. Asi gurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube uye gavhina veReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangoria vari kuramba mashoko aya vachiti musika uyu uri kushanda sezvinotarisirwa, dhora richiwana mutengo waro roga. Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze.
Muchitarisa uremu hweZimbabwe dhora madonera raita kubva pa 88 Zimbabwe dollars kuAmerican dollar kusvika pa 90 Zimbabwe dollars kuAmerican dollar hazvisati zvanyatsosvika, nokuti mukatarisa pamusika wekunze unotaura iwo kuti zvinhu zvakamira sei. Ranga ratosvika kuma 200 sondoinei zvakakatyamadza vanhu svondorapfuura kuti pamusika wekunze panga pava kutotaurwa mari yanga yatosvika 200 Zimbabwean dollars to US dollar. Saka iyoyo inoratidza kuti nekushomeka kwemaAmerican dollars nedhimandi iri pamusoro chose, nokuti kana pamusika iwo hurumende vanga vachitengesa mari asi mari yavanga vachitengesa maus dollar acho vanga vatengesa anga asingakwani mari yavanga vatotengesa yacho.
Munorevei ipapo mukatsanangura
zvokuti vakahwina mabhizi vamwe vacho vanga havasi vabhadharwa, pane malate in payments. Saka naizvozvo zviri kutoratidza kuti dhimandi iri pamusoro. Saka kana dhimandi yakakwira kudaro zvinoratidza kuti maringe neparallel market kana pa 90 pairi apa haisati yanyatsodzika, nekuti pamusika wekunze panoratidza chaizvo chaizvo kuti dhimandi nesupply yakamira sei.
Gavhuna weRBZ vamangudya vari kuti havangateedzere iwo musika wekunze kana wemukoto uyu, vachiti pane vanhu vari kuita zveunyire hazvinei nemamiriro akaita upfumi hwenyika.
Mamiriro Dutch option yavo mafambiro yanga richiita zvairatidza kuti zvanga zvisinatsoita demand and supply. Zvairatidza kuti pane zvanga zvichiitwa, pane kachitibidika nechiitwa kaita kuti rirambe rakangobatwa rakangomira pamwe chete. asi tinyatsoziva kuti vari kuda ma US dollar acho wakawanda. Saka musika wanga usikushanda zvakanaka. Ndokunga panga paine kubvumirana muZimbabwe vanhu vakawanda chaizvo. Vanga vaine kukahadzika kuti mafambisirwo anga achiita musika uyu anga asinganyatsoratidza demand and supply.
Dr. Godfrey Kanyenze vari parunhare muHarare na Blessing Zulu West Studio 7. Dare remakurukota rinonzi ratambira nokupasisa gwaro rakabuditswa nemapazi matatu anoti rehutano, redzidzo pamwe neremabasa nevashandi. Gwaro iri riri pamusoro pekutsvaka nzira dzekumisa kurasikirwa kwebazi rezveutano nevanhu vane hunyanzvi vachinotsvaga mafuro manyoro. Zvimwe zvinonzi zvakakomekedzwa netsvakiridzo iyi zvakazivizwa kudare remakurukota zvinosanganisira nzira dzekukasika kuwanisa kwezvimwe zvisiri mari zvinogona kupihwa vashandi zvakaita sepekugara, chekufambisa, zvikwereti zvemotokari, kuwedzera mihoro yevanodzidzisa pazvikoro zvinodzidzisa vakoti uye kuvandudzwa kwemihoro yevashandi vezveutano. Jonga Kandemiri abata vanoongorora zveutano vaFrank Guni kuti tinzwewo maonero avo.
Takanzwawo mugwaro imomo vachitaura kuti vashandi vezveutano vanofanira kupiwa zvimwe zvinova kwezva zvisiri mari zvakafanana nedzimba nezvimwe zvakadaro. Zvii zvamungataura pamusoro pazvo? Taura nyaya zvikwanisiro ko zvipatara.
Ndepaka paine vanhu vane chino chaicho chokusimudzira utano munyika vangadai vakatozviona kuti aiwa zvipatara zvedu kubvira zvekumaruwa zvete nezvemumadhorobha zvinoda kuvandudzwa zvingatiitwa renovated, zvinoda kupiwawo zvakare zvikwanisiro zvakakwana zvakavandudzwa. Saka chinhu chakakosha kuti hurumende inatse nevatoita dare remakurukota rekuti totora mari papi kuti tiendese kuutano, nokuti utano hwevanhu ndo hunoita kuti vanhu vararame. Vanhu havagone kuenda kumabasa kana vasina utano hwakanaka. Nyika haigone kubudirira kana kukura kweupfumi hakukure kana vanhu vasina utano hwakanaka. Utano hunofanira kuenda pamberi.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano vaFrank Guni vari parunhare muWashington DC naJonga Kandemiri weStudio 7. Vatsigiri vebato reZANU PF kwaChivi pamwe nemapurisa vari kupomerwa mhosva yekuedza kurambidza mutungamiri webato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance vaNelson Chamisa kuita misangano mudunhu iri neZuro. Vatsigiri veZANU PF vanonzi vakavhara migwagwa nematombo nematanda kuti vaChamisa vasadarike. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vatsigiri ava vanga vachiratidzira vakatakura zvinyorwa zvange zvichishora vaChamisa kuti ndivo vakapa kuti zvirango zvakatemerwa vatungamiri vavo venyika nevanodzidzana navo. kunyange hurumende iri kuti zvirango zvakatemerwa nyika nenyaya yekutora minda nyika dzakatemera zvirango idzi dzakaita seamerica nedziri mugungano reeuropean union kana kuti eu dzinoti dzakatemera vashoma vane maoko aneropa uye vari kuita hori vatamisa vambomiswa kwenguva yakareba nevatsigiri ava pamwe nemapurisa vachirambidzwa kupinda pachevi growth point pavanga vachida kuita musangano pamwe nepazvitoro zvepamhandamawe asi vazokwanisa kupinda apo vechidiki vemusangano wavo vauya neuwandu hwavo vakabvisa matombo nematanda mumugwagwa mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaGift Ostalos avo vari kufamba navatamisa vati vari kushungurudzwa zvikuru nemapurisa pamwe nevatsigiri vezanupf kwachivi
vanotaubroka maprogramu ndo vatiri pachii zanupf ndo maitiro ayo vari kutya kuti Alliance iri kuzikana kumaruwa ndosaka vaisa mapurisa nemasoja nemaite zanupf kuti vavhare maroadblock avawandisa kupfuura vanhu and vanoda kushandisa violence kumita mamiting edu but isusu hatizomiri nemaprogramu edu tinoenda mberi yanga tiri pachii pagrowth point
nezuro vatsigiri veMDC Alliance vakawanda vakuvara varohwa nekutemwa nematombo nevatsigiri vezanupf kusanganisira vaimbova kansela ward 5 vadhaniel mberi kunashe avo vakamiswa basa nerimwe bandiko reMDCT vati vari kurwadziwa zvikuru nemaronda vakaita nezuro pamhirishonga iyi vanoona nezvematongerwo enyika vakazvimirira masvingo vamasimba gonese vanoti kurambidzwa kuri kuitwa vachamisa kupinda maruwa kunoratidza kuti vane mukurumbira unovhundusa bato rezanupf
kurambidzwa kwavanelson chamisa purezidendi wemdc alliance kuita zvirongwa zvavo chiratidzo chekuti mapurisa nemamwe mapazi ehurumende anoona nezvekuchengetedzwa kwenyika vari muhomwe yezanupf chinangwa ndechekuti vachamisa vasapinda mumaruwa nokuti zanupf inoziva kuti vachamisa ndivo chete tungamiri wemapato anopikisa vane mukana wakakura wokukwidza vaemarson mnangagwa zvakasimba uye vaine mukana wokukunda musarudzo dza2023
gweta rakazvimirira masvingo vaomeni mafa vanoti mutemo uri kushandiswa zvisina kuenzana sezvo mamwe mapato ari kubvumidza kuita musangano nemapurisa asi vemdc alliance vachirambidzwa mutauriri wemapurisa masvingo inspector kuda kwashe dewa vati vanga vasingakwanisi kutaura nestudio 7 sezvo vanga vari pane ruzha vakatichizofona asi vanga vasingasabatiki vachamisa vanoti vachiri mudunhu remasvingo umwe vachashanyira maruwa akasiyana-siyana vachisangana nevatsigiri vavo vachinzwa pfungwa dzavo munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nemamiriro akaita upenyu mumaruwa ndakamirira studio 7 masvingo ndini godfrey mutimba
asi vakafanobata chigaro chekufambiswa kwemabasa mubato rezanupf vapatrick chinamasa vanoramba mashoko ekuti vatsigiri vezanupf ndivo vari kuvhiringidza vachamisa kuita misangano yavo bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu zana nemakumi mana nemumwe 141 vakabatwa nechirwere ichi nezuro kwakare izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana matanhatu ane makumi mana nevashanu 4645 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vave zviuru zana nemakumi matatu nezviviri zvine gumi nevatanhatu 132,016 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru zana nemakumi masere nezvitatu zvine mazana matatu ane gumi nevana 3,183,314 vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru zvina zvine makumi maviri nezvisere nemazana mashanu ane makumi mana 2,428,540 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi Sangano rinomirira vatyairi vemarori, mabhazi nemakombi reZimbabwe Union of Drivers and Conductors kana kuti ZUDAC rinoti mamiriro akaita zvinhu kumabhodha hasisina kunaka, vachiti vanokumbiravo hurumende kuti dino yatarisisa zviri kuitika kwavari. Mutungamiri weZUDAC vaFrederick Maguraminga vaudza Studio 7 kuti vanokumbirawo kuti hurumende ivabatsire sezvo nguva inopedzwa nevatyairi vakamirira kudhindirwa magwaro avo yave kuramba ichireba nemazuva mazhinji. Izvo vanoti zviri kuomera vatyairi sezvo vasingabhadharwe nguva yavanopedza vari pabhodha vakamirira kudhindirwa magwaro avo.
Seboka rinomirira vatyairi muZimbabwe tiri kushushikana zvikuru nenguva iri kupedzwa nevatyairi vakamira mabhodha makiu emagonyeti nevamwewo vatyairi zvakare. Zvinotirwadza nekuti mari yatinopiwa haikwani kudya pabhodha. Zvinotirwadza nekuti pabhodha hapana mvura yekunwa yakanaka inokwana munhu wese. Zvinotirwadza nekuti matoilets epabhodha haakwani munhu wese. Tiri kuona zvirwere, madhiraivha ari kubatwa nezvirwere zvakasiyana siyana. Isu seunion inomirira matransport workers tiri kukumbira zvikuru kuti zvinhu izvozvo zvitariswe nekukurumidza. Takumbira kuhurumende, takumbira kuminister of finance, kuminister of transport, takumbira kuzimura, takumbira kuhome affairs kuti paitwe stakeholder meeting nekukurumidza inoitwa kuti zvinhu zvigadziriswe.
Chii chiri kuitika kubhodha uko vaMaguraminga?
Madrivers vari kubirwa vachirwa nematsotsi, vamwe vachifa, vamwe vachikwara. Mari dziri kubiwa dzekudya chikafu, madrivers vari kudya, vamwe vachirwara nemidumbu. Tinotenda maemployers ari kurapisa madrivers. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka pabhodha. Tinokurudzira kuti zvinhu zvoite zvigadziriswe mune zvakanaka. Madrivers vakwanisa kuita meeting nezimura, vakwanisa kuudzwawo pamusoro pesystem nyowani itsva yauya. Isitiri kungoramba tichikurudzira mamembers edu kuti ngatirambe tichiita zvinhu zviri murunyararo, tisaise zita renyika yedu mukutukwa. Machallenges anouya anoitika mumabhodha. Nyaya dzemumabhodha hadzisi dzekutanga wablema kuti iZimbabwe kana kuti South Africa. Nyaya dzemubhodha dzinoda kuti tigare pasi. Kana tagara pasi toonesana kuti zviri kuitika kusaidi kupi nekupi. Isa hatidi zvokungotukana, toda zvinhu zvinounza masolution, tinoda zvinhu zvinoita kuti zvinhu zvigadziriswe nyika iende mberi.
Saka seZUDAC muri kuti kuhurumende?
Tiri kukurudzira hurumende kuti zvinhu zvigadziriswe nekuti mari zhinji iri kuZimbabwe iri kurasikirwa nemari zhinji nekuti zimura inoita basa rekukorekta mari yehurumende. Saka mari zhinji yarasika zvikuru nezviri kuitika izvozvi. Pane corruption iri kuitika nekuti varidzi vedzimotokari vamwe vanenge vakupa madhiraivha mari kuti enda unobhadharira kukurisa pabhodha. Saka tiri kutarisira kuti ZRP nana VID nemazimura authorities tishande mune zvakanaka, tigadzirise nyaya iyi mune zvakanaka. Hatipo pakutukana, hatifaniri kupokana. Tiri kutarisira kuti tiite meeting trip yekutobva kuno tese tichinosangana pabhodha, tonoasesa, toona kuti zvakamira sei, zvinhu zvopfuurira mberi.
Iwo makambani amunoshanda nawo anoti iwo panyaya iyi?
Tiri kufarawo nekuti matransporters auyawo kuzojoina kuti tibatirane pamwe chete nekuti matransporters edu vambenge vachimbonyarara munguva vasingapindire nyaya idzi. Driver ndiye anorwadziwa, ndiye anga achingomira achitaura. Asi ndinofara kuti tiri kubatirana pamwe chete. Asi seboka rinomirira vatyairi tinongoramba tichingotaura tichiti tinokumbira kuti zviitwe murunyararo zvisinganyatsise hurumende yedu.
Avo vange vari mutungamiri weZimbabwe Union of Drivers and Conductors vaFrederick Maguraminga vari parunhare kuHarare neStudio 7. Asi mutauriri webazi rezvekutakurwa kwezvinhu Engineer Tedious Chinyanga vaudza Studio 7 kuti sekuziva kwavo Zimbabwe Revenue Authority yakatotimira vanhu vayo kunoongorora mamiriro akaita zvinhu kumabhodha. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. ZimLive.com rinoti mari yemuZimbabwe ichashaya basa kana makambani akaramba achishandisa madhora ekuAmerica mukuita basa kwawo. Sangano reConfederation of Zimbabwean Industries rinoti rakayambira hurumende kuti isasunga makambani nevanotengeserana. Munyu Zimbabwe, mukuru weZimbabwe National Army Lieutenant General David Sigauke vanonzi vakaendesa kuhwange mamwe emauto avo kuti anodzidziswa zvechiuto zvakare sechirango mushure mekunge masoja aya ati anoda kuwedzerwa mari yemihoro yavo. Vepanhau iri rinotiwo Zimbabwe National Army yava kurambidza masoja kubuda muchiuto kusvika kupera kwegore ra2023. MuNewsday mune nyaya inoti vabereki vevana vechikoro vanopinda paMbembezi Primary School kuInsiza muMatabeleland South vakaratidzira nemusi wemigovera vachiramba kuti varayiridzi vasingatauri ndimi dzinotaurwa munzvimbo iyi vasauyiswa kuzodzidzisa pazvikoro zvavo. Vazhinji vanogara munzvimbo iyi vanotaura Ndevele, Kosa, Kalanga, Tonga neChivenda. MuNewsday makare majaji High Court neZuro akasendeka parutivi mutongo wavo panyaya yakaunzwa kwavari nevagari zviuru gumi nezviviri zvechilonga avo vakatarisana nokubviswa munzvimbo yavanogara kuti kambani yeDenderi iite minda yokudiridzirwa kwezvirimwa zvekugadzira mafuta ekufambisa dzimotikari. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanani pano pastudio 7 tinopasai vatanonoka wande Blessing Zuru Jonga Kandemiri tinokwasai. Taona uyo Mugeni Komichi ari kugeda geda arikungotaura zvisina musoro kuti maelections ngaaregere kuitwa because havana vanhu vanhu ava havana chaunga. MDCT haina vanhu iyo, ivo mekupe chaivo vakadzingwa vakaruza kubato ravo. Iye uyo aripo uyo Douglas Munzura uyo haana vanhu, so varikunyara vanhu avo kuti vakaenda kumaelection vanhu vaya vakadzingwa vanongodzoserwa nevanhu nekuti simba riri muvanhu. Ivo havana simba, vanhu vacho vanongodzoserwa nevanhu, vanhu vanengovavhotera vakumhanyamhanya. Iagenda yeZANUPF iyo, iagenda yeZANUPF iyo haisi pati yativatyawo. Mukomana ngaapinde mukomana.
Makadii pastudio apo vashamarari vose? Makatiitira chinhu chakanaka nestudio 7 kuti titauro vane nzeve dzekunzwa vachinzwa zvimanzinzinzi zvichingoonekwa. Ndinoshamisikwa nemurume anonzi Komichi nguva yataura achitaura naBlessing. Unoona kuti vakomana unonzwa vanhu vachita hanzi isusu tida kumirira zvido zvevanhu. Zvido zvevanhu vapi? Vanhu vamuda kumirira naye vaKomichi. Vanhu vakasarudza vatungamiri vavanodai, muri bhizi kudzinga. Muri kuda zvido zvevanhu kana kuti muda zvido zvenyu mimi chete muri tuna dhagi? Zvido zvevanhu ndevapi? Vanhu vakasarudza vatungamiri vavo muparamendi, muri bhizi kudzinga. Pedzezvo muti hanzi tiri kuda zvido zvevanhu. Zvido zvevanhu zvipi?
Right, pamusoro ivahwande inda kutaura pamusoro pemuchinda wendivaluyo EFF. Right, mukamutera zvakanaka naka ndakamutevera chida kuzama kuti ndinzwisise pamusoro penyaya dzake ndikanyatsokutoona already kuti these people havane kana nevana vezimbabwe vari kushandira ZANUPF. Vanhume ivavava vaitiriwe EFF, hakuna EFF yakambofana izvozvo yekuti ivo kavanopraisa ZANUPF. How can you praise munhu akakudzvanyirira kuti azondipa tii yechingwa ine zvimabhinzi zvehaizvitotenda noda kwaizvozvo? Iwe ungatenda kuti wapuwa tii nechingwa? Une shuwa here kuti wendivali wewe muno muzimbabwe kune vanhu vangani? Chingwa yacho chiri kusvika kuvanhu vangani? Shuga yacho iri kusvika kuvanhu vangani? You see, saka unoona kuti these people ka havana kana direction ende mukamuteerera ka munhu waanoita fight against zvakanyanyisa vanhu veMDC Alliance. Pandokutenda zvangu nekuda kwababa vari kuAmerica vadzokora, tinogona kuva ndovateerera zvakanyanyisa, ndozvitenda zvikuruza. But ava veEFF kaivava vakafanana nemutwakazi, havana kana pavakambosera because havana kana direction yekuti havakampeni vachinangana nezvavo kuti ivo ipati iri kubva kupi chindepi. Vanokuta nezvichanimisa.
Makadiva shamandari vestudio 7, indonzi Benjamin ndiri kuNewcastle, South Africa. Ndinoda kupindura hangu pana vedu vaKomichi vari kutaura panyaya yekunzi maelection ngaambomira. kana vachiziva kuti vanhu havasi kugutsikana nezvavari kuita kusevanzi mavhenda vapi nevapi maelection angokonerei kuita maelection anotofanira kuita kuti vanhu ivava vagutsikane zvavanoda vasarudze munhu wavanoda hatingamisi maelection nekuda kuti toda dialogue kana ivava vachiziva kuti nechipati chavo vachahwina andei kumaelection tione vari kudiwa nevanhu vobva vamiririra vanhu vavo kuti zvavo zvokukwera vachirikola vanhu
Studio 7 apo hey vamonzora navakomichi varume avo vavhiringa nyika vatadza kumira pachokwadi tarirai zvino vava kutotsvaratsvara zvekuti dai maelections arega kuitika just because vanoziva kuti iwo havana vanhu vakangozvitsvakira simba ravo
makadini vashamarari vestudio 7 makadini mhuri yese yezimbabwe tinoda kutaura pamusoro penhau iri kutaurwa navakomichi vemdct inotungamirwa namonzora douglas vari kubuda pachena kuti vari kutya sarudzo uye nhau yavari kupa muenzaniso yekuti 2008 pakazoitwa unit government vanhu vakagara zvakanaka nhau iripo tiine mapato ari kuziva kuti vanhu vakatoenda kusarudzo nhasi mapato iwayo anoluza mapato iwayo anoti ZANU-PF inotungamirirwa naED Munangagwa kwozouya MDCT inotungamirirwa naDouglas Monzora sezvakangoita Robert Mugabe 2008 anotoziva kuti akadyiwa saka kuti vawane relevance vakabva vatingatiite unity government nokuti vaitoziva kuti the following day vanenge vasisiri chiunu ndozviri kungoita futi MDCT yamonzora vari kutumwa nezanupf kuti imimi ipai recommendation yekuti tisaita maelections nokuti vanotoziva kuti izvozvi vanhu vakaenda kumaelections izvezvi chamisa ari kuzotonga nyika
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mangwanani ano dare reparamende yeamerica kana kuti house of representatives rabvumirana nemavhoti 219 kwa206 kukwidza mari inogona kukweretwa nehurumende yeamerica izvo zvichabatsira kuti hurumende ikwanise kuita basa rayo nekubhadhara zvikwereti zvayo kwemwedzi mitatu iri kutevera dare resenate yeamerica rakavhoterawo bhiri iri zvondirapera zvinoreva kuti bhiri iri rava kuendeswa kumutungamiri wenyika vajoe biden kuti varisaine kuti rive mutemo mushure mokuvhoterwa kwakaitwa bhiri iri vamiriri vebato redemocratic party vanotarisira kushandira chirongwa chavabiden chinonzi build back better kuti chibudirire mwedzi uno usati wapera asi nyaya iyi haipereri ipapo sezvo hurumende yeamerica ichizodazve kuti iwedzerwe mari yekukwereta muna zvita kana hurumende ikatadza kuwedzerwa mari yainogona kukwereta muna zvita zvichakonzera kuti america itadze kubhadhara zvikwereti zvayo kwokutanga izvo zvichakonzera kudzika kweuremu hwemari dzemunyika zhinji pasi pose sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi uremu hwedhora rezimbabwe nezuro hwakadzika zvichienzaniswa nedhora rekuamerica hurumende inotambira gwaro rinotsanangura kurasikirwa kwebazi rezveutano nevanhu vane unyanzvi sangano rezimbabwe union of drivers and conductors rinoti mamiriro akaita zvinhu kumabhodha haasisina kunaka tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti mosora zvakanaka